machita yenyu nekuti sapachirongwa iParis zvino tichiri kuobserva sarudzo dziri kuitwa kuGlenview South. Ndinovimba kuti muri kuziva kuti haisi Glenview South chete, kune mangwe zvakare nemasvingo Rural District Council Ward 1. Saka tiri kuobserva kwese ikoko sezvo mabvunzo enyu maringe neGlenview. Glenview taita maobservers pane polling yega yega, polling station yega yega iri kuGlenview. Mukutudza kwavaita kubva makuseni vangu vachizvese zviri kufamba zvakanaka, tata nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva, uye zvakare zvese zvinotarisirwa kuti zvinge zvichishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu.
Pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino?
Tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway, but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituency mavo. Ndofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuGlenora neGlenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera, yakashandiswa nevanhu vekuGlenora handiti. Saka vanhu vekuGlenora pavaona pakavhurwa iri pabhodha reGlenora neGlenview vafunga kuti election iri muGlenora. Saka vachinzi vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway. Ndo panga paine nhamba yanga yakati kurei paGlenview 9B primary patenwa away. By time yatanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33. Saka iyi nhamba yakati kwirei chaizvo, but vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masita avo voona kuti masita avo aripo bva vapinda vanovhota. Saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei.
Ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota, uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii?
Tine paGlenview 6 pavhota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83. Nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoasistwa vanenge vari kuramba vachiti wandei, but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota. Vanouya nemunhu wavanoda, vanenge vakasarudza kuti vabatsire. Kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer. Saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers kana azonyanyati kurei tinge ida kuzonyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaiwo anenge ari api. Inyaya yekuti havaoni here kana kuti inyaya yekuti iliteracy here? Kana iri nyaya yekuti toti havaoni, tozotanga kutaurawo nhau yekuti temarecommendations ekuti paitwe zvimwe zvinhu zvokuti vanhu ivava vakwanise kuramba vachivhota vasarudzo dzavo in secrecy. Kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti avaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nemumwe munhu vavhote pache zvavo. Saka tinoda kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei. Saka tinovimba kuti vezimbabwe electoral commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota non assisted voters zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi, kuti kwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri, vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecret.
Ko kumangwe kwanga kwakamira sei amai Dingani?
Mwenza msawanda pa mwachona wandati ku St. Francis Secondary School kwa ita fiti zakari namba ivano wa assist kwa kuvota by makati wanga wali 42 pa St. Francis Secondary School kumangu kwa nani titaura. Saka ndirikungo taura kuti man assist kwa kuvota tukungona wa numbers avo aka tukwire ikwese kwa tiriku nilipabati hivyo ndatawa shudagu ziwa kuti shukonzeru shakiona ndi shipi ne shipi kana lezi kwa kwasa kuzotipo ma breakdown ni ma actual numbers anopera kuvotwa kuti toto vanhu vaasistwa kuvhota muGlenview ndevakati, vaasistwa kuvhota kumangwe nekumasvingo ndevakati, uye zvikonzero zvavo ndezvakati. Zvinotibatsira mubasa redu kuti tizoona kuti tingabatsire ruzhinji rweZimbabwe sei kuti kuvhota kwavo kunge kuri in secret.
sesangano pane zvinyunyuto here zvamasangana nazvo mukuongorora sarudzo dzangadzichitwa mumatunhu aya?
Setara kwandoita kuti ongororo yedu yandirikupa iyi haisi yezuva rese, iri kugumira masikati patawana information from observers edu. Tanyanyoneseka zvikuru kuwana information kumangwe nekumasvingo nenyaya yenetwork. Network nhasi ndofunga patongoriwo nedambudziko. Tanga tinonoka kuwana information nemaupdates edu, saka hatina hedu zvakawanda zvatinogona kutaura pamusoro pemangwe nemasvingo. Asi tikazongoonawo kuti mapati agents kune dzimwe nzvimbo vakwanisa kudeploya vazhinji vataona izanupf nemdc alliance, amwe mapolitical parties vari kukondesta havana kukwanisa kudeploya mapati agents mumapolling stations ese. Izvi tinoramba tichingodzokorodza kuti mapolitical parties ngavashandise mukana waanopiwa nemutemo kuti vaite mapolitical party agents pane polling station yega yega, kuti vakwanise kuongorora zvinenge zvichiitika semapolitical parties, nokuti ikodzero yavo kuti kana vave kuzotaura kuti zvafamba sei vanotaura from an informed basis, vachiziva kuti aiwa tanga tiripo taona zvaitika semapolitical parties. Uye vanopiwa mukana nemutemo wekusaina kana maresults averengwa kuti vanobvumirana here nezvaitika nemaresults abuditswa. Saka toda kuti simba iroro varishandise, nokuti simba ravanopiwa nemutemo. Saka kune mapolitical parties vasina kukwanisa kuendesa maparty agents mapolling stations, tinovakurudzira kuti aiwa ngavashandise mukana wekuisa maparty agents kana vachikondesa maelection, nokuti zvakakosha.
Pane zvamungati mafadzwa nazvo here nemashandiro angachiita Zimbabwe Electoral Commission?
Sezvandambotaura pekutanga kuti vakwanisa kuisa yatingati setting up yemapolling stations nekuvhotesa zvakanaka, hatina kumbonzwa madambudziko kubva kuseni kusvika masikati patanga tichiongorora. Vanga vachiratidza kuti basa ravo vari kuriita nemazvo. Sikumangwe ndokwatazongonzwa kuti kwangoitawo kahikapu kadiki diki, rimwe retende ravo ndo ratorwa nemhepo. But vakwanisa kubva varelocata polling station iyoyo vakaiisa pachikoro chiri padhuze. Saka kuita kwavaita koko kwokuti vakasika kugadzira problemu yange yavasvikira kuti vanhu vakwanise kuramba vachivhota pasaite madisturbance, tinovatenda zvikuru. But taona kuti zvese zvanga zvakaringana, hapana chatanyanyoona hedu chatati chihaa changa chisina kuitika mushe. Taona kuti average vanga vari mapolling officials vanga vari about 7. Saka inhamba yekuti inoita kuti basa ravo rifambe zvakanaka. I think inhamba yavo yanga iri sufficient kuti vakwanise kuita maroles anotarisirwa ese mupolling station. Hatina hedu dambudziko rataona.